manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa, asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
Vanhu gumi nemumwe chete vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yezano PF inoiti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika uye vave kutarisira kuradzikwa nemugovera kuHeroes Acre. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tichakupaiwo zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nemumwe chete vashaya, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vakakuvara apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi The True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Nepfenyuro yeZBC yati mumwe wevanhu vapona mutsaona iyi iyo yaitika mambakwedza nenguva dza 4 AM mushure mekunge mabhureki erori iyi aramba kushanda. Asi vatendi ava vanonzi varamba kuti imire sezvo vanga vachitya kunonoka kuenda kukereke. Vanga vachibva kusiya buwa Binga vachienda kuHwange. Mukuru wemapurisa kuHwange Superintendent Newton Mutumba vaudza vatore venhau kuti vakuvara vaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana kusanganisira kukama TV Clinic, Hwange Colliery nekuSt Patrick's. Njodzi iyi iri kuuyawo mushure mekunge vamwe vanhu gumi vafa nemusi wemuvhuro mutsaona yemumugwagwa weHarare Nyamapanda pedyo nemusami Cross Business Center. VaClifford Govo ava vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vati mapurisa vanofanira kuregwa vachiita basa ravo rekubisa motokari dzisina kunaka mumigwagwa, asi vachitiwo vanhu vanofanirawo kuongorora motokari nemabhazi zvavanokwira. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navagovo.
Pakutanga tinoda kuti tine hurombo kune avo vakasikigwa nehama dzavo papanjodzi yaitika kuHwange. Ukatarisa zvaitika ikokoko, tinenge tichikurudzira vene vemota dzinenge dzizosenga vanhu kuti vaone kuti mota dzavo dzinokodzera kufamba paroad yamoti road witness. Vanofanirwa kunge vane maroad fitness dzemavehicles avo especially anosenga vanhu. Then secondly, tinokurudzirawo mapassengers kuti aone kuti mota dzavari kukwira idzo dzinokodzera kuvatakura singavaisi munjodzi.
Saka zvingaitwa sei kuti ava vanotakura vanhu navava vanohaiwa vatevedzere mutemo wekuti vanhu vasakuvara kana kufira munzira zviri kuitika izvi?
Ipapo tinototarisira kune avo vanochengetedza mutemo vepolisi kuti vakaona mota dzisingakodzeri dzakasenga vanhu, hazvinei kuti vanhu vechechi, kana mota isingakodzeri kufamba pamugwagwa ngaibviswe pamugwagwa. And tinotochema newo kuti polisi ngaiite, vanhu ngavaregedze polisi ichiita basa rayo. Ndozviya zvamunoona vanhu vanenge vachichema vachiti polisi yawanda pamugwagwa, asi polisi ikabva ikatadza kuita enforcement tinenge tava kuchema zvechiti kuiyo mota yapinda sei paroad.
VaClifford Govo ava vakafanobata chigaro chemukuru wesangano rinoongorora nezvenjodzi mumigwagwa reTraffic Safety Council vanga vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Darere High Court rapa mutongo wekuti vaimbo vemutewedzeri wameya weguta reBulawayo vaGift Banda vadzokere pachinzvimbo chavo. Mutoro wedu enautaura ishava anotipa nyaya iyi.
Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu nhasi mangwanani. Vabanda vaive vambomiswa basa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere muna Gunyana wegore rapera. Vakazodzingwa basa mushure mekunge tribunal yaive yasarudzwa navakasukuere kuti iferefete nyaya iyi yavati vaive vabatwa nemhosva yavaipomerwa yekushandisa chinzvimbo chavo zvisiri pamutemo kuti vatenge imwe nzvimbo yokuvakira. Mushure mekudzingwa kwavo, vabanda vakakwira kudare repamusoro vachipikisa kudzingwa uku. Mumutongo wavo, Justice Makonese vati mushure mekuzeya nyaya iyi vakaona kuti tribunal yakatadza pakuwana vabanda vaine mhosva sezvo zvaive pachena kuti hapana mutemo wavaive vachikora mukutenga kwavakaita nzvimbo yekuvakira iyi. Nekudaro Justice Makonese vati vabanda vanofanirwa kudzorerwa pachinzvimbo chavo chekuvakanzura uye mutevedzeri wameya weguta reBulawayo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekutongwa kwematunhu panyaya iyi. Gweta ravabanda vakolwa ningwenya vaudza Studio 7 kuti vange vasati vaona magwaro emutongo uyu asi vati vari kubata denga nekufara nekuti vaiziva kuti vabanda vaisave nemhosva kubvira pekutanga.
Tinofara zvikuru nechikumbiro chetu kuti chakabvuma neHigh Court because takataura zvokutanga kuti client yetu vabanda vanga vasina kuparwa mhosva. Saka tinofara zvikuru. Hatisati taiona decision yacho yakapiwa neHigh Court but tiri kufara zvikuru.
Vangwenya vati pavanongowana magwaro emutongo uyu vachaasvitsa kukanzuro yeguta reBulawayo kuti vabanda vadzokere pachinzvimbo chavo sezvataurwa nedare. Vatiwo vanotarisira kuti vabanda vapiwe mari yose yavaifanirwa kuwana kubvira pavakamiswa basa kusvika pari zvino sezvataurwawo mumutongo uyu.
Tichazoendesa kuna deputy sheriff kuti aseve marespondent etu vana minister vana city kanziri zvokuti auye adzokere kubasa kwake. Tiri kutarisira kuti vapiwe maallowances avo nekanziri.
Mumwe mugari wemuBulawayo vaadmire kudita vati mutongo uyu unofadza nekuti Matare aratidza kuti atonge achitarisa kuti wabuda mbamani.
Matare anofanira kutonga without regard to political. Vasingarerekere kuti munhu unobva kumusangano upi. Vanongotarisa magwaro avo nebumbiro remutemo nemitemo yemunyika. Saka zvinongofadza kuti ndo zvinongotariswa nematare izvozvo. Nekuti kana pakazenge pane chimiro chekuti Matare akurerekera kurutivi rwebato inenge yangova nyonga nyonga mukati menyika.
Asi mumwe mugari vati neshoko vati hazvishamise kuti hurumende inogona kuramba kutambira mutongo uyu.
Ini panyaya iyi ndinoona zvekuti zvakamboitika kugweru makanzelazi ako akambosuspendwa. Maikoti yakazoita zvayo but hurumende yakatora nguva kuzvitambira. So I think zvinogona kungodini kutorawo time chinetsa kudaro.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 parunhare kuti mutongo wanhasi unoratidza pachena zvinogara kutaurwa nevebato ravo kuti makanzura avo kunyanya mumaguta vanopomerwa mhosva dzemanyepo senzira yebato riri kutonga reZANU PF rekushungurudza vatsigiri vavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mumwe mutori wenhau anonzi Arohwani vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Manyere uyo ange ari pastendi yeMDCT arohwa mushure mekutora mufananidzo weimwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler iine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mifananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arohwa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kunzi RG iri number plate. Saka nzemutapo wenhau ndatora picture ndichitarisa kuti ndikutora zvinhu zvichiitika mushow. But muridzi wati anonzi Zola abva mumhanyisa moto yake adakunditsika pabva achindidziredzera kuti ndobva kunyudza. Kune vamwe vakawanda vakatofa nenyaya idzidzidzi but munhu wati munhu weZANU PF ende vatoziva vakabudisa mamagadzi avavo vakanzi freelance journalist vatuma ZANU PF. Mumwe wacho akatopfekwa kiti ZANU PF akanzi Kenyas Vafukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza manyere motikari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezano PF. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro, mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remitemo yeMDC kana kuti mapolicy documents. Vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena
500 chava chikuru chavari kuda imanifesto nemapolicies edu ndokunyanya zvo zvavari kuda nemamembership cards.
Vachaitezvi vati mutungamiri webato ravo Vamogen Tsvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabroom nemutsvairi wakutsvaira kuklina kuti mangwana inge yakachena. Asiko zvinoti angu ari kupfudzwa, hapana kapepa kauri kuona, hapana yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti isusu kuma stands every day paunosvika pastend unoona yakachinja, iri kuita kunge yatotanga show musi iwoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makuseniseni wobva uyogadzirisa gadzirisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navamugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vagari vekumasvingo avari pakati pekuchema gamba renyika ambuya Maud Muzenda vakurudzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vayemure nekudzidzira tsika dzakanaka kubva kuna mbuya Muzenda, avo varumbidzwa nevazhinji munyika kuti vaiva mudzimai wemumwe wevatungamiriri venyika akazvininipisa. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inouya apo vamwe vari kupomera amai Grace Mugabe mhosva yekukonzera kusawirirana mubato reZANUPF nemunyika. Mazuva apera amai Mugabe vakakonzerawo mutauro pasi rose apo vakarova umwe musikana Gabriela Angels kuSenton Johannesburg mushure mekumuona aine vana vavo vakomana muhotera. Vamwe vanoti izvi hazvipe chimiro nechiremerera kumudzimai wemutungamiriri wenyika. Vataura neStudio 7 vati vari kurwadziwa zvikuru nekurasikirwa nambuya Muzenda. Amai tarisai hungove kwamucheke mumasvingo vanoti nyika yarasikirwa namai chaivo, uye vakurudzira mai Mugabe kuti vadzidze kubva kuvakuru ava.
Kutangira zvese tinoti tarasikirwa nenyaya yamai Muzenda. Mai Muzenda vanga vari role model kumadzimai, vanga vachibata munhu wese semunhu zvisinei kuti unobva kumapolitical parties akadini. Saka unhu hwamai Muzenda dehwaigonawo kuti hwatapukira hukaenda kuna mai Mugabe. Vakopawo zvinoitwa namadzimai echikuru zvingava zvinhu zvakanaka, nokuti zvinhu zvavari kutoita zviri kutinyadzisa senyika.
Vamwe vazhinji vanoti mbuya Muzenda havana kuda kupindira nyaya dzezvematongero enyika apo murume wavo achiri mupenyu, vakaramba vari mai vakatsiga vachiyananisa nekupanga mazano kuvana nevatungamiriri venyika. Mutauriri weNational People's Party kana kuti NPP vaJefferson Chitando vakurudzira madzimai evatungamiriri vasara kuti vazvininipise sambuya Muzenda.
Mai Maud Muzenda tinovaziva vari mai vakanga vari mai vakatsiga, mai vakanga vakazvininipisa, mai vakanga vachichengeta nherera, mai vakanga vachitarisa kana mukaenda pachikoro chemupandawana munondowana vana vazhinji zvikuru vakabvapo vakapinzwa namai Muzenda. Saka izvizvi zvinoratidza kuti mai Muzenda mukatarisa pavana vavo vese vavanavo vakasara vachivarera vachivachengeta vaMuzenda vari panguva yokurwira kuti itwane rusununguko. Izvi iwo taona rusununguko mai Muzenda havana kuda kuenda kumberi, vakaramba vakamira somudzimai akatsiga.
Rambisai Mugova anoti mbuya Muzenda ndeumwe wemadzimai evatungamiriri vakare vashoma vange vasara vaiva vakatsiga vachiyananisa vamwe sevashakabvu amai Sale Mugabe mudzimai wekutanga wemutungamiriri wenyika, pamwe nambuya Mafuyana mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Ngomo.
Mai Muzenda ndimai vakazvarwa vakava mai vakatibereka vakava mai vane dzidziso. Tinoti mai tarasikirwa negamba guru nekuti tinovaverenga ivo nana Sali Mugabe nana mai Chinamano ndomadzimai anga achiratidza unhu.
Mbuya Muzenda vachimwa nemapato izve matongerwo enyika akasiyana siyana. Mutungamiri weMDC vamogenzwangirai vakandobata maoko kumba kwaMuzenda kuHarare. Apo mutungamiri weNPP amaJoyce Mujuru vakavarumbidza vachitsika dzavo dzanga dzakanaka. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Mugabe kuti vatipewo maonero avo papfungwa dzevanhu vemasvingo. Kurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vasidzinzekera mai vaudza mhuri yekwaMuzenda kuti Politburo yebato iri yati vaitwe gamba renyika uye vachiri kuradzikwa kumarinda eHeroes ekanemusi wemugovera. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Nezuro zvinonzi pakaita mhirizhonga paArnold Farm kana kuti paManzou kumaZoe, pakati pevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nevagari vepapurazi iri. Vatsigiri veZANU-PF ava vanonzi vaida kuti vagari ava vabve papurazi iri kuitira kuti amai Grace Mugabe vanove mudzimai wemutungamiri wenyika vawedzere purazi ravo. Gavhuna wedunhu remashandaland central vamartin Dina vakaudza Studio 7 kuti amai Mugabe vakapiwa purazi iri kuti vachengetere mhuka. Asi Mataredzi Mosva akamisa amai Mugabe nemapurisa kubvisa vagari vari papurazi iri pasina kwekuvaendesa sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Mapurisa akamboputsira vanhu ava dzimba dzavo vasati vamiswa nedare. Kode tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi. Blessing Zulu Studio 7 abata munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube.
Hongu pakaita kurwisana nezuro pari zvino nhasi kwanga kwakanyarara because nhasi havana kupinda.
Aikurwisa apa ndiani?
Apa tichaziva kuti exactly ndevana because imilitia iri kugara mucompound. Tino tiri kufungidzira kuti mayouth eZANU-PF.
Saka makakwanisa here kuti munge muchimhangara nyaya yenyu kumapurisa?
Hongu takaenda kunomhangara kunyaya yedu kumapurisa asi mapurisa vaka vese vaingoona kurirana nyoka menyu vachiti kwanzi tiri kumirira shefu wangu yati ndiri kumirira shefu wangu, saka hapana chakazobuda kubva kumapurisa.
Pane vakakuvara here mukurwisana uko?
Hapana vakakuvara because takazovakurira nekuwanda kwedu vakakurumidza kutiza.
Saka vaikuudzai kuti kudii pavaikurwisa apa?
Vaiti muchiri kuitei budai mupurazi raamai Mugabe.
Makwanisa here kuti munge muchinotaura nemagweta enyu nenyaya iyi?
Hongu izvo ndio kwatiri kuenda kumagwete edu tine appointment ya foroko kuti tiene kuti tinoita sei. Plus veZimbabwe Human Rights Commission vane report yavatipa nhasi nemamiri akaita zvinhu zvacho.
Vanga vachiti kudii mugwaro ravako pairi?
Igwaro ravatipa vari kuti ivo tofanira kugara ipapo kuti hatawanawo kugara because kwese manyepo anga achitaurwa naMartin Dina wokuti takapiwa minda manyepo because hapana kwatakambopiwa minda.
Asi mukapiwa kumwe kwekugara makasununguka here kuti munge muchitama?
Takasununguka zvakanyanyisa nokuti isu zvatiri kuda minda chete, hapana chimwe chatiri kuda.
Patakapedzisira kutaura nemi musingakwanisi kuvaka dzimba dzekuti mugare, zvinhu zvamira sei zvinezvi?
Hapana chatasata tavaka, tiri kugara panze kusvika pari zvino.
Manheru munorara sei manje kana musina dzimba?
Tinongorara panze ipapo, tongowanza magumbezi, hapana zvokuita because ma-non-governmental organization vese vari kutsva kupinda kuti vatibatsire because kune vanga vachida kutibatsira IOM but vari kutsvawo kuti vapinde mukati kuti vatibatsire.
Ari kuvarambidza kuti vakubatsirei ndiani apa, mapurisa kana kuti?
Ndingati mapurisa ari mbapoisa mabhomugedhi.
Pane mapurisa mangani?
Mapurisa bhomugedhi rokutanga rine mapurisa maviri, rechituru rine mapurisa maviri, vese vane vakapakatira furu.
Munyori wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunhare kumaNzou naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komisheni iri kutungamirwa nevaimbove munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan nhasi yati nyika yeMyanmar inofanirwa kunyevanutsa mitemo ine chekuita nekuve chizvarwa uye kumisa kushungurudzwa kwevanhu senzira yekuunza nayo runyararo mudunhu reRakhine. Vakuru vakati chikomo chiremera chevari kure vari pedyo vachitamba nacho. Dudzi rechireve ichi inenge yave kubuda sechokwadi pamubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance uyo uri kuonekwa nevamwe vari kunze senzira chete yekubvisa nayo utongi weZANU-PF. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuonekwa nevamwe vari mumapato akapinda mubatanidzwa uyu. Avo vari kubuda pachena vachishoropodza mubatanidzwa uyu vachiti havaoni uchibudirira kubvisa bato riri kutonga. Dzimwe nhengo muMDCT dzinonzi dziri kuramba kuti paumbwe mubatanidzwa nemamwe mapato dzichiti mapato aya haana chaanounza kumubatanidzwa uyu kunze kwekutokohwa paasina kurima. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kumamwe mapato akaita sePeople's Democratic Party inotungamirwa navatenda ebiti pamwe chete neMDC inotungamirwa namushinafundo Wilson Ncube. Uko dzimwe nhengo zvikuru dziri muutungamiri dzinonzi dziri kuitawo batamurefu batamupfupi dzichiramba nyaya yemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDC inotungamirwa navaWilson Ncube vakurawo nechihwai pamwe nevanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemapisha-pisha atinonzwa ari kusimuka mumapato ari muMDC Alliance.
Handiti kutaura hangu ndakamirira Alliance, ini ndiri mumwe wemapato. Ndakamirira bato riri muAlliance iyoyi reMDC. Saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure. Takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe, mubatirane pamwe chete, mukwanise kubvisa varipo ava. Asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana. Isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka, uye tiri kudavira kumashoko evana veZimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yeZANU-PF yadai kutitambudza. Ende kana munhu ukange usiri mutunhu, tirega kuti chakashata. Saka toda kungotaurana kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe. Kana takakanganisa, titiudzaika patakakanganisa pacho. Nokuti varume vakuru vakaita sesu, isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu.
Vachiri mumhanzu, tichiona mapisha-pisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa, munoona vachibudirira here nerwendo irwo?
Hazvigoni kuti vabudirire. Chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo, zvazvinoreva ndezvekuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe iyawo. Nokuti ukaona vanhu vanomwe vungana vachida kukutsira bato rimwe chete, izvozvo chete zvongora kuti haiwa havari kuita havo matope. Vakatomborwisana pachavo voga kuti isi tonzi MDC ani, ivo rusara vonzi MDC ani. Izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaisa pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa ZANU-PF. ZANU-PF ina mapolicies anoita kuti vana veZimbabwe vabudirire.
Vachihwai, pindurai tinzwe.
Ndatoshamisikawo, handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura. Kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe, hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hweZimbabwe. Nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuZANU-PF uko vachidongorera poto dzevamwe. Nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni, madiko kurega nguri matiwedzerai munyu, haina kutukira, mvura ishoma, chidzai toshandirai. Tazvinzwa, kochenyu chavachizi, kochiregai katibike ribve, todya nemi, musashira kutarira kumashure. Nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies Zimbabwe inoda kuvakwa pasa.
Vachiri mumhanzi, mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira. Chii chinoita kuti mufunge kuti muZimbabwe hauzobudirira?
Hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo. Saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti mbeva zhinji hadzicherimwe naunoenda kure, ndo zvazvinongoreva chete chete. Tingada kupidigura tigodii kudini, asi mbeva zhinji hadzicheri mwena unoenda kure.
Vachihwai,
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezve mhazi avo. Nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo, ivo vari ngoti kwai zvakangonaka zvakanaka muZimbabwe mapolicies ticharohwa. Isu hatigoni kundoba semabiro anoita ZANU-PF. Isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino, ivo vachiri mumhanzo avo mhazi avo. tiri kuti kana vane njere dzavanoda ndavachiuya nadzo.
Vachiri mumhanzi mapato ose ari munyika anenge angove nezvipoka zvipoka. Kunetsana kwamuri kuona kuri kumaalliance ndokuri kuitika muzano PF. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ivo ndo zvavanofunga kuti ndo zviri kuitika. Saka muchingonzwa kuchinzi kunongori nepati inonzi ZANU PF chete chete hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu uyo anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, tombotarisa zvabuda mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi. Chikwata cheDynamos chadambura chikwata cheHaumine 6-0 kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nhasi, apo tinge chitarisa nyaya yemhirizhonga iri kuitika papurazi remanzou kumazowe, iro ragara riine makakatanwa pakati pemhuri dzakaritora muna 2000 naamai Grace Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
When I see you, ahora sí, I get so shy. Bona, cook. Moyo wangu no reketa, unoda kukupepeta. Love yaku ino fefeta, sakandoda kukuchengeta. Every day no nisekesa, suarangu uno jegesa. Nyangwe jiga ni vengesa, ndiwe wacha no nipengesa. What's on domba sane? Mina lawek mele tandane, so fast last day. Mina lawek sive lengane, oh. Baby, when I see you, do it's a benge benge. If I could only feel you, then on the kenge kenge. Moe wangu no it's a matututa, pese ni non doa kukuda. I've been looking for you. It's an amazing lovey. I want you to be my lovey. Way, way, way. You are so beautiful, lovey. It's an amazing lovey. Every man just wants you, but I'm the man he should run to. They be just testing you one, two. But yeah, bagufaga bantu. You make me feel like in time too. So I'll be your moon and your sun too. The one I give all of my heart to. A daughter or maybe a son too. Yeah.
Kambo penge penge kubva kune chikomana Titan vakawanda vanochiziva nekambo mukoko. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa, vamwe zana negumi nevapfumbamwe vachikuvara, apo rori yanga yakatakura vatendi vechechi yeThe True Apostolic Mission yaita njodzi kukamativi. Politburo yeZANU PF inoita Maimoudi Muzenda gamba renyika, uye vave kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumarinda yeHeroes Acre muHarare. Mumwe mutori wenhau anorohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF panga pachishambadzwa bato reMDCT kuHarare Showgrounds. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gandhi nantungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 24 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka-1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo obuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo.
Kufe abantu abalichumi lanye ekubhewukeni kweroli ebisuka ebhinga isiya ewange lamhla ekuseni ithwele abukholo lwesipostoli.
Ya abantu sibili abantu abafike estendini sibili kufuze appreciate ukuthi MTC yenzeni laba bantu kufuze bekuthathe bethini into le yenzwe yiMTC bengesaba bona ilizwe langkhona nayo lokheli linje.
IMDCT iqale ukubukisa ukuqala imbalini yombukiso wezokulima weHarare Agricultural Show kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuthaywa kwentatheli zindaba ebisenza isebenza izimele.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lonke untengantenga okulakho ukuthi ungabi ngoqinileyo ukumelana leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kufe abantu abalichumi lanye engozini yomgwaqo eKamativi namhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkozo yesipostoli besuka esiyabuwa eBhinga besiya emhlanganweni wesonto yabo eWange. Imota le ibithwele abantu abedlula ikhulu lamachumi amathathu 130. Njalo abalimeleyo vayelatsha eKama TV Clinic kanye lasesibhedlela seWange leseSt Patrick's. Lanxa amapolisa esacwayisisa imbangela yalingozi kulembiko ethi amabreki erolile ebengasebenzi kuhle njalo okusobala ukuthi ibithwele abantu abaningi kakhulu. Osaphethe isikhundla sikamqondiso wogatsha lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, umnumzana Clifford Gobo, uthi balusizi kakhulu ngalingozi. Uthi abachayeli kumele bahambe ngonanzelelo emgwaqweni. La ngamazwi agcizelelwe ngumeli weBhinga North edalela ePhalamende, umnumzana Prince Tubeko Spanda, yena othi iroli le ibingamelanga ithwale abantu abanenkangaka.
Engizibuza khona ukuthi ngambe nxa umuntu ezathwala abantu abangu 100 ka-1 ehamba labo uyabe elungiselele yini kokuthana kokuthi khona imoto yakhe ayibona ukuthi right umchayeli wakhe laye usesimeni esilungileyo obuthwala abantu abangu 100 asonto ejwayelekileyo. Kanti njalo njengenhlala yenza siyakhuthaza ukuthi bakithi nxa umuntu ethe wathwala abantu abaningi kangaka kanti uhanjelwani vele ebusuku. Ukuhamba ebusuku akulunganga. Kanti njalo noma ama-details zonke singakawatholi ukhanya ngani ama-emergency services ethu akawarespondanga ngesiphangephange baphuzile ukuyafika engozini ngoba nxa kuyikuthi ingozi yenzakale ngama-past 2 kwakhanya ngani abafike kuqala bangabe befike ngabo-5 yekutsho ukuthi ama-emergency services ethu engabe engasebenzanga ngendlela efaneleyo kodwa ongasenani sisadingisisa ukuthi siza ukuthi kanti kuhambe njani lawo amapolisa asadingisisa ukuthi kuhambe njani sisakhala njalo lalaba asebevele sekusaziwa ukuthi kabasekho sebebhubhile ngoba ngikhuluma kanje kule mizi eminingi esengitshele ukuthi kozibani hhayi sokukhonfenywe ukuthi hhayi akasekho sokulesililo so ngigijima kanje lami ngigijimela ukuthi ngiye kuba khona ukwenza ukuthi siyebonisana nalabo abakhona ngale kusini ukuthi kuhambe njani njalo ukuthi ama-investigations ayahamba njani lokuthi mhlawumbe uhulumende singacela ukuthi engenele encedise labo abalimileyo kanye nalabo abalahlekelwe yizihlobo.
lichithekile igazi labantu abanengi lonyaka emnumzana Sibanda bafila abantu abanengi kakhulu engozini zomgwaqo lapha elungaqedwa njani loludu
Ngiyakholwa kunenge okufuza ukuthi sikwenze njengelizwe ukuze sizame ukuthi sinqabele izingozi eziningi kangaka. Ikakhulu lezi ezimvova abantu abanengi uyananzelela ukuthi sike saba naleyana eyenzaka leduze nekaroyi. Ibhasi yakhona ibigijima kakhulu ibihambe ebusuku. Nanku sokwenzakele kathesi lokho kwenzakale ebhinga lakho imota ibihamba ebusuku. Ukuthi ibigijima yini kasikwazi njalo ukuthi kube lodubo bani hatshi kasikwazi. Kodwa nje I think into okufuza ukuthi siyenze ukuthi okwakuqala abantu nxa bethe bathwala abantu abanengi. Kuqakathekile ukuthi okwakuqala benanzelele ukuthi imota zabo zikukondishini yini okwesibili isiqubu sabo abahamba ngaso singanani okwesithathu udriver kambe umchayeli angabe esesimeni yini sokuthi angahamba lowo mango ethwele abantu abaningi kangako
umanyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate ebile
Uxolo umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli webhinga North edalele parliamente IMDC iqale ukubukisa lonyaka okwakuqala embalini yombukiso wezokulima oHarare Agricultural Show kodwa kugcine kusiba lesehlakalo sokuchaywa kwentatheli zindaba esebenza izimele uAndrison Manyere obethatha imfanekiso kulesi stand njalo uchaywe ngabacatshangelwa ukuthi bengaba ngabebandla lezanu PF kubika uMavis Gama
Umanyere uchayiwe ngemva kokubonakala ithatha imfanekiso yemota ebile number plate ebilotshwe ukuthi RG Mugabe ebichayelwa umnumzana Ephraim Chizora ohle wehla wamhlasela umanyere uthi umangaliswe lesi senzo. UChizola obesefuna ukubamba ngamandla ukungenisa umanyere emoteni yakhe ahambe laye lapho kungaziwa khona kodwa wakhuzwa ngabanye bakhe bezanu PF. Uzulu weHarare ulembono ehlukeneyo phezu kokuvunyelwa kwe-MDCT ukubukisa bekhona bathi kulungile abanye bengakusekeli uLeopold Munende ngosakhulayo oyisakhamuzi seHarare obesembukisweni walonyaka we-Agricultural Show yena uncoma leli nyathelo le-MDCT.
Ambona nje njengento enhle sibili ukuthi labo bantu bazi ukuthi iMDC lokhu ikhona ngoba sifale emaphepheni kulamalanga sishona sibona ZANU PF so ngani iMDC iyakhohlakala so layo nxa ikhanya layo icabanga ukuthi ibuye kushow izozibonakala sebantwini mbona kuyinto
lanxa yena ethekelele istandard seMDCT uthi iningi labantu liyesaba ukufika duze kwaso
abantu
bayahlekelela
khonapho yinto ehluphayo ukuthi abantu besava but msalo ukuthi besavani bona kodwa bejamuka bayajamuka kodwa besava ukufika estendini benikwa ama-pamphlets ya abantu sibili ya abantu abafika estendini sibili kodwa fuze si-appreciate ukuthi MDC yenzeni laba bantu fuze bekuthathe bethini into le yenziwe yi-MDC bengesaba bona ilizwe langikhona liyabe lokhu elilinje
kodwa umlondolozi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi seHarare oyintatheli zindaba uthi kuyasolisa ukuvunyelwa kwabe-MDCT ukubukisa lonyaka
esikubona ukuthi ibandla le-ZANU-PF siyazibona elikhokhelayo singathi ama-processes wonke ayenzakalayo elizweni leZimbabwe le-agricultural show ikhokhelelwa nguhulumende iZimbabwe Agricultural Society uhulumende we-ZANU-PF singakhumbuli indlela lokho kwenza ngayo isikhathi esiningi abantu abaku-agricultural society ngabantu abaye bevele belama-links kubandla le-ZANU-PF singakhumbula komunye umnyaka ngibona nanto waku-92 nxa ngingaphambanisi umnumzana Didmus Mtasa yena owaphinde waba ngu-secretary for administration we-ZANU-PF waba ngu-chairman owe agricultural show khathesi sibona thina sofuzakala ke ubana leyo agricultural
lokhu uthi kuveza ubuphoxo bezanu PF lohulumende
bona lonto kwindlela ke ezanu PF yokuphoxa iqembu ibandla le-MDC ngoba siyazibona abantu bezimbabwe abaningi balokwesaba ngibona ngani mina abantu abaningi vele baza kwesaba ukufika kuleso stand ngoba kabe kuloyo umoya wokuthi xa ungabonakala sudlayela lapho kule okwenzelwa khona izinto ze-MDC uyabulandeni kambe kushow esiyazibana ikulanda ukuzozikholisela lokulanda kwana ungahlukumezi kodwa ngomoya okwesaba osebantwini bezimbabwe ngibona ngani lokhu kuyindlela yokuhleka phela ibandla le-MDCT
Lanxa kube lalesi sehlakalo abalimi babuyisa izilimo zabo eHarare Agricultural Show kanye loZulu batshengisa ukujabulela owalonyaka bewuncoma bethi uqoqekile kule minyakeni yangemuva. Umnumzana Ivan Sinyoni ulima esenkayi eMathebeleland North kuwo 23 eGwamba eTunke. Yena ke ulima izilimo ezimbalwa ezibalisa umumbu, inyawuthi, amabele, indumba lamazambane.
Isho yalonyaka hayi ngibona inhle kakhulu, ngilami ngithabele kakhulu ukwenza kwayo. I'm expecting ukuthi ngilami ngizuhambe lomvuzo.
Lumbono usekelwe ngunkosikazi Roberta Katunga okhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana loZulu kunhlanganiso ebona ngezombukiso weHarare Agricultural Show.
Ishow iqhubekela phambili kuhle, abantu lokhe bengezeleleka ababuyayo in terms of ama show goers. Sike saba lezethekeli ezihlanganisela uVP Honorable Mphoko, ubhodile ama stands ekhangela ukuthi kunjani, and kusasa i-official opening uPresident Robert Mugabe muyozabe ozavula ishow njengo-guest of honor wethu.
Uchaza owalonyaka njengoqoqwe ngendlela yaphezulu.
Iquality yama stands nxa si compare lama previous editions is higher. Ama exhibitors ethu wonke afake a maximum effort in making sure ukuthi ama stands abo are of a high standard.
Abazathola imvuzo bakhangelelwe ukuyinikezwa kusasa ngumongameli Robert Mugabe onguye ozavula lombukiso okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Abantu beminye imizi emangweni wakwaMadlambuzi egoqela koBhangale, leGonde kunye labosomabhizimusi balendawo bakhala ngokuthi babhekane lodubo lwamanzi osokubamba ngamandla ukunatha lezifuyo edamu leMadlambuzi elilamanzi angahlanzekanga. UNompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Amanzi impilo, inengi labantu liphila nzima ngenxa yokusilela kwamanzi, hathi kumadlambuzi kuphela kodwa ngasemhlubulweni weMandebeleni osekuthiye inengi labantu linatha amanzi angahlanzekanga. Imifula lemithombo sekwawoma, uZulu usehamba umango omude esiya kukha edamu leMadlambuzi, lasezitolo zakhona osomabhizimusi baphila nzima. Unkosikazi Seli Sibanda uthe banatha amanzi edamu angcolile, abana migodi, ngakho ke bacela ukugejelwa imigodi, njalo sebeneminyaka eminingi benatha edamu.
Sinathe damu amanzi anjalo angcolile, asila migodi, konke siyahlupheka. Funa ukuthi besilungisele, besidingele imigodi. Ayimnengi kakhulu. Kakhulu. Ngakuphi isithuba sami ngasibona mntana. Sinatha amanzi edoti ngapha siyagula, ngapha siyezani. Asila ncedo.
Osakhulayo uCleopatra Moyo uthe udubo lwamanzi eMadlambuzi lunzima, njalo imithombo iyacima, bacela ukugejelwa izibholane.
Siyaqhupheka lapha kwidubo lwamanzi, kushouthi sihamba umangobude sivela kashane eBhangale, sebe-kilometer sibuya ngapha sizothi lapha bomama amanzi, sibuya kwande kuthi kugashane.
Umnumzana Dengani Chaguma Sibanda uthe basuka eBhangale bahamba amakhilomitha ayisikhombisa bezokukha amanzi.
Idubo lamanzi liyasikhathaza kakhulu, njengoba libona sibophe inqolethu lamadonki lawa. Siyadingela umama amanzi edamu, njalo sihamba i-7 kilometers siyefika emakhaya ethu. Since 1980 silomgodi omunye eduze lamakhaya emfuleni laphana owachiya nguSmith, belokhu besithi bazasenzela wona. Lamanje asilamali zokuthi sibize laba ababhorayo bezosenzela.
Esinye isakhamuzi seBhangale umnumzana Rapson Moyo uthi ngeviki bakha amanzi kabili edamu leMadlambuzi.
Siyaqhupheka lapha kwidubo lamanzi, kushouthi sihamba umangobude sivela kashane eBhangale, 7 kilometers siyangaba sokulapha bomama manje sibuya one day ukuthi kugashana
umnumzana Kintu Ncube uthi olenqola inkosi ngoba utholela imuli eziningi amanzi ngenxa yokuba bawathola kude inqola ingafa baphila nzima.
Hey, lapha siyadubeka amanzi siyathola kachana njalo inqola ingapantsha kutsho ukuthi asisagezi labantwana laba besikolo abasagezi lokuwatsha sisawatshi. Hayi, lapha siyahlupheka kakhulu.
Lithi wenziweni?
Kade sifuna imigodi. Imigodi iyo engasincedisa, engaba seduzane. Ngoba idamu lalo likatshana, njalo lilengcekeza futhi amanzi akhona ahlambulukanga.
Unkosikazi Evelyn Dube uthe yena emasendu uduze lomfula olamanzi, kodwa abantu abahlala eGonde yibo ababhekane lobunzima.
Thina amanzi kasihluphi, umfula lo esayidini esikiyo amanzi kapheli, kodwa phambili le phambi kogonde ngale amanzi abahlupha nxa kunama-September October. Ayi, bagebhu abaze batshone, umuntu atshone phakathi kwegodi ikukuze bathole amanzi.
Iziqinti eziningi zemhlubulweni weMandebeleni zibhekane lodubo lokuthola amanzi ahlanzekileyo okunatha. Iningi labantu linatha emachibini lezifuyo. Imigodi eminingi seyafa ngenxa yokonakala komnotho elizweni. Abantu abasenelisi ukuzilungisela imigodi. Lo hulumende kenelisi ukugebhela abantu izibholane. Ngimele iStudio 7 ngisemadlambuzi ngingunompumelelo Moyo.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubeka siqoqa ngezigaba zikankosikazi Grace Mgabe olakho ukubotshiswa ngosakhulayo uGabriela Angels okuthiwa wamtshaya ngentambo yegetsi eSouth Africa.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwamukela inhloko kahulumende yakweleMalaysia umnumzana Najib Razak oza kwethekelela isigodlo seWhite House ngenyanga ezayo.
Abantu bakwele Angola abavote izolo kukhetho lokudinga umongameli sebemelele impumela yalolu khetho.
Ukusasa ibandla le-People's Democratic Party, EPDP, liza kuba lomhlangano wedalela Standing Committee lapho okukhangelelwe ukukhulunywa ngodaba lokungena kumanyano we-MTC Alliance kumbe hatshi. Kulokwesabela ukuthi kungaba lokudabuka phakathi kwaleli bandla ngoba abangafuni ukungena kumanyano lo ababalisa unkosikazi Lucia Matibenga, abomnumzana Gordon Moyo lokucacaphulu labanye. Bayafunga begomela besithi abasoze bangene ngoba bengaphiwanga izihlalo zokuncintisa ezeneleyo ikakhulu kobulawayo. Ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano ababalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti labanye bathi ukuya kukhetho kungelamanyano ikuchitha nje isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungulayo zombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu endawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ye, ukungena kumanyano kakukhathazi kodwa ke okuqakathekileyo ukuthi kuqale kulungiswe kulungiselelwe indlela phela kugredwe konke kucace kube segcekeni bese singena ke kumanyano ozahlanganisa kamabandla wonke ezombusazi kodwa ke eqinisweni ke umanyano esikhathini esiningi ujayele ukudala ingxabano ngoba sikhangela ama-interest athiyeneyo amalunga amaphathi ezombusazi yikho ke thina hayi sibona ingani kakula crisis sikhangelele ukuthi ma kusafika isikhathi esilandelayo esifithane kuzabe sekunomanyano ozahlanganisa amabandla wonke aphikisayo azombusazi wezimbabwe ukuthi angqikilani-ke le bandla lezanu p f ngomnyaka ozayo.
Mnumzana Bhekilizwe Ndlovu, nanto udaba, wena ukubona njani ukubana isikhathi sokhetho sesiyafika kodwa kukhanya indlela ayikacandwa kahle? Ukubona njani wena ikakhulu nxa sikhangele zomanyano lezi?
Okuqale okumele sikale sizibuze khona ukuthi into eyayivele icege i-MDCT le PDP yayini, kufuze sizibuze khona. Bese sizibuze ukuthi if umnumzana u-Edwin Dlovu esithi akula nkinga ekhona, yena le evele ikhona ekuqaleni besehlukana seyayakuphi? Isidisaphile, idisaphile yayakuphi? So angifuni ukuqamba amanga, mina angilakuhliseka, anginakuhlaliseka enhliziyweni yami ngokuphumelela komanyano ongenzakala phakathi kwe-MDCT le-PDP. Abantu be-PDP bengibahlonipha kakhulu, ngabahlonipha ngesikhathi besuka bephuma ku-MDCT besithi befuna ukuzimela ngibodwa. Esasikukhangelele thina njengabantu beZimbabwe abakhangelele ukuthi kube nokuqhubekela phambili kwe-opposition kuyikuthi uMorgan Tsvangirai esehluleke ukuthatha ilizwe okwesithathu, wakufuza ukuthi avumele abasesele gazi elisatshisa abafana nabobidi labomangoma bathathe over, but wale lokhu ebambelele esitalweni. Baphuma sabajabulela kakhulu sathi bazowakha into enhle, kodwa nampo sebefuna ukubuyela. Yena le into yokuthi kuthiwe khona umsebenzi okhona eZimbabwe ikhuphi izami yinkalakatha yamistake. Yikho ngizaphakamisa lo omutsha lo ongenileyo ku-opposition okuthiwa ngunkosana moya othena. Inkinga ekhona kuma-opposition ukuthi bafuna ukunikana imisebenzi, as long as abantu bekhangela indaba zombusazi ngaleyo ndlela ukuthi kufuze basuse i-ZANU PF banikane umsebenzi, akula nto ezophuma. Kusizwisa ubuhlungu ukubona abantu abahlakaniphileyo njengabobithi labomangoma labocaca phulu abakobulawayo labogeorge Mkhwananzi labo Edwin Dlovu befuna ukubuyela ezibini esikhangelela ukuthi ngabe sezibuthwa nje zilahlelwe phansi, bafuna ukuzihlanganisa lazo. Kuyabanika amagama amabi, kuzabanika amagama ababi.
Nanto udaba mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngalokho?
Ngimlalela umfowethu kakhulu. Okokuqala, amabandla abe ehlukaniswe-ke yimbono eyabithiyene. Kodwa-ke makathi sikhangela ukhetho sesisiya ekhethweni, abantu beZimbabwe abaningi kabavoti. Bengavoti kungenxa yokuthi bathi amabandla aphikisayo ayehlukane kakhulu, maningi kakhulu. Yikho ngokwenza njalo amathuba okuthi-ke alwise ibandla lezanu p f alikhethwe embusweni malutshwane. Abantu beZimbabwe bafuna ukuthi kuhanjwe ekhethweni kubanjeni, yikho kubanika i-confidence yokuthi baphume ezindlini bahambe beyovota ngokumele. Yikho-ke sithe thina kasihlanganisenini amabandla ezombusazwe wonke. Ungakhangela into yomanyana emabandla ezombusazwe iqaliswe yithi ku-p d p, sithe thina kasihlanganiseni amabandla ezombusazwe kodwa kungabi lokuginyana phakathi. Singene siyi-alliance, singene sile yibizo le-quality mina leyo kungena ekhethweni, kodwa elinye nelinye lamabandla lizimele. Kuthi ma ukhetho ngaphela, omunye lomunye uma esendaweni yakhe, kungabi lokuginyana. Yikho-ke sisithi thina kasaneke labo bonke, kuhlanganisele omjuru, kuhlanganisela-ke omtasa, omtambara, owezishodakwe, ngothwangirayi, bonkeni sithi kasihlanganeni ukhetho lolo lomnyaka ozayo. Singahlangana thina kunika abantu beZimbabwe, abantwana beZimbabwe i-confidence yokuthi bayivota. Kodwa bangazothaa kule MDCT, kule MDC, kule PDP, kule ZAPU, kulobani, 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 abantu bathi lapho lizasichitha ivoti bese lihlala ezindlini bengavoti. Kanti sidinga amavoti abo ngomnyaka wozayo. Yikho-ke okwenza ukuthi kathese sicimeze, sindlebilebile libabayo, kodwa-ke sicimezile, sikhangele sile njongo. Into enkulu kaNdlovu labo balaleli bonke abalaleleyo yinjongo, ukuthi athi injongo kuyini. Ilizwe leZimbabwe lifile kusigaba elikiswe sona ngenxa yombuso weZanu p f ikhokhelwa umgazo lelo liqiniso. Yikho-ke injongo kumele kube yikukhipha leyo Zanu p f, ufake amapholisi aqondileyo, ilizwe libuhle kuhle, imisebenzi ivuleke, labafuna ukuzisebenza basebenze, i-economy ibe right, siphume ku-isolation leyo sike. injongo ekhona kaphela.
Nantu daba mnumzana Bekilizwe Ndlovu uthini wena?
Injongo inhle, injongo inhle, kodwa indlela esikwenza injongo inhle yendlela ukuchaza ngayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kuhle kakhulu ukuthi ma umlalele uyajabula mpela ukuthi hawu injongo yenu inhle, lifuna ukukhipha izano, lifuna ukwakha and so on, alifuni ukuginyana.
Alo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecubungula izombusazo bexoxa indawonye lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ohulumende abagoqela eleFrance eleBritane leMelika bathi bathakazelela isinqumo esithethwe lilizwe leLibya elithi ibutho leLibya National Army lizahlolisisa ukubulawa kwabantu mahlayana edolobheni leBengazi. Ibutho leli lithi liyazwisisa okwenziwa ngumthethondaba weInternational Criminal Court kumbe iICC ethi ifuna ukubopha omunye wabo uMajor Mahmoud Mustafa Busaf al-Wefali. Ibutho leli liphinde lathi selimise uBusaf al-Wefali umsebenzi ukwenzela ukuthi umthetho usetshenziswe ngemfanelo. Ilizwe leMelika lithi kumele kuvezwe ukubulawa kwabantu mahlayana eBengazi ukwenzela ukuthi labo abonileyo babotshwe. U-al-Wefali ongomunye wabakhokeli bebutho eLibya wethiswa icala yi-ICC elokuthi ngomnyaka ka-2016 langomnyaka ka-2017 wabulala njalo wancedisa ekudubuleni abantu makhaza abangamajumi amathathu lantathu lezibotshwa ezazilimele. U-al-Wefali udlelana lo-Khalifa Haftar wayengomunye wabakhokela ibutho likamuyi umongameli Muammar Gaddafi wabulawa ngesikhathi uZulu ohlomileyo ethatha ilizwe leLibya. UHaftar owamanje ukhokela ibutho eliqine okumangalisayo elithethe ngenkani idolobho leBengazi elathunjwa ngamalichaja. Ilizwe leMelika lithi kumele bonke ababulala abantu makhaza babotshwe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kweleLibya. Amazwe agoqela eleFrance, eleBritane leMelika athi loba kunjalo azaqhubeka esekela uhulumende weLibya. Amazwe la athi athakazelela lokuqatshwa kukaGhassan Salame omele unobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ozama ukuthi kulungiswe udaba lwezombusazwe kweleLibya.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Singakhangeli inhloko zendaba ngwenya bakhona nabantu be-Highlanders lapha benithembise abalaleli ukuthi sizabadlalela ingoma, ikakhulu abalandeli beqembu le-Cholocho benithe sizabadlalela ingoma ekazinja ziyamluma ethi Cholocho FC ngeyethu, but asela sikhathi bayakhala abantu be-Highlanders la. Highlanders itshaye iCholocho isiba le first win yayo kusizini iCholocho izolo.
Hayi kunzima ntunge ukuyi-Highlanders, abanye bathi coach, abanye bathi ngumqondisi, akusaqondakali ukuthi kuyini ukwenza.
Kunzima esikhalangeni sithi kwakabangalala. Kwakabangalala kunzima, sazi yozala nkomo.
Hayi kunzima sazi ntunge.
Siziphetheke ezosuku.
Kufe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ekamativi lamhla ekuseni ngemva kokubhewuka kweroli enkulu ekade behamba ngayo ithwele abantu benkonzo.
Umanyano wamabandla aphikisayo ukhanya lokhe untengantenga okulakho okubangela ukuthi ungabi ngoqinileyo njalo wenelise ukumelana lebandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, igama nguChris Gande Lelale.
Lo ntungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.